Bazi riri kuda kupuwa mamilioni mazana mana nemasere madora kubva pamabhiriyoni mashanu nemamilioni zana emari yebudget. Kunyange hazvo mari yawedzera kubva pamamilioni mazana maviri nemakumi masere akapiwa bazi iri gore rino. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti mari iyi ishoma zvikuru kana pakatariswa zvinodiwa mubazi iri. Munyori musangano reZADA, Dr. Evans Mastara, vati mari yaiswa kubazi rezveutano iri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva kubhajeti renyika yose sezvakabvumirirwa kuAbuja.
Tinoda kutenda budget finance ministry nekuwedzera kwavaita mari kuallocation yehealth kubva ku$280 million last year kuenda ku$408 million gore ra-2017. Zvakadaro asi mari iyoyi tinoona kuti hainyatsokwana tichitarisa kuti health sector yedu yanga yave kumashure zvakadii. Futi kana tichitarisa nenyaya dzeAbuja Green Initiative, iyi mari yatapiwa gore rino iri inongoita 8%, inova iyo hafu ye15% inotaurwa neAbuja Green Initiative.
Vanokokera nhengo dzeMDC inotungamirirwa naVamogen Tsvangirai muparamende uye vari mumiriri wemutare Central vaInnocent Gonese vatiwo vanga vaine tarisiro yekuti chibvumirano chakaitwa kuAbuja chichazadzikiswa mubhajeti regore rinouya iri.
Taitarisirawo kuti Ministry of Health yaifanirwa kupuwa 15% yakanyorwa paAbuja Declaration.
Vachitaura bhajeti risati raitwa, gurukota mubazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana Dr. David Parrenyatwa vakaudza Studio 7 kuti vanoda mari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zana emadhora kuitira kuti vafambise mabasa ezveutano zvakanaka.
Inosvika pa$1.1 billion pagore. Ndinoziva angu kuti haizooni kwaiyo, but ndozvo ndichikutaura kuti tinakise zvinhu toda $1.1 billion US dollars.
Asi sachigaro wedare ramadzishe Mambo Fortune Charumbira vati vanogutsikana nemari yapiwa kubazi rezveutano. Vacharumbira vati mamwe mapazi mana apiwa mari yakawanda kudarika yeutano, akakosha kuti vanhu vave neutano hwakanaka.
Saka urongwa hwose pahealth kunumber 5 ka zvinhu zvine njere chaizvo, hapana number 5 health zviri kumusoro kwehealth. Zvodikanwa kuti health yacho ivepo rova kuti kudechi kufunda kuda kuti muzva pazvava kuti chii chinokonzera korera, chii chinokonzera chii typhoid, nokuti makafunda ka. Saka mukangoda kuti kupanwa mapiritsi vachida kufunda korera haiperi.
Bazi reutano rakatarisana nematambudziko akasiyana siyana anosanganisira vashandi vashoma, kuparara kwezvipatara, kushayikwa kwemishonga nemishina yechimanje manje inoongorora zvirwere uye mari zhinji inoshandiswa mubazi iri inobva kumasangano akashumiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.